Muzi na Fundo Mthuli Ncube vari kutarisirwa kuparura bhajeti remari inosvika mabhiriyoni makumi maviri nemasere. Vachitaura nevepanhau reSunday Mail, Muzi na Fundo Ncube vakati bhajeti regore rinouya rinenge rakanangana nekuti hupfumi hukure uye rakasiyana nebhajeti regore rino iro rainge rakanangana nekuti vanhu vasunge dzisimbe. Mubhajeti regore rinouya Vancube vanoti vanoda kuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika, kuwanisa vanhu mabasa uye kusimudzira vari kumaruwa. Asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC Vatendai Biti vanoti vakabva nako kumhunga hakuna ipwa.
Aha, hapana chinobuda, it's just a waste of time because economy yaita dambudziko reinflation. So Muthuri acho aine bhajeti rine mabhiriyoni emadollars anosvika ma30 billion dollars pachiri kubhajeti kwakaita imhepo inflation. Ukazokonveta 30 billion iyoyoyo to the exchange rate iri kuma20 uri kutoona kuti ibhajeti re 1.5 billion wokozokombeya kuti dhori rino bhajeti yegore rakapera yenge iri kuma8 billion. It means kuti economy yatoshiringa but iri kuexpanda mumhepo. Bhajeti iri richatadza kuadresa zvinhu zviri kurwadza vanhu vezimbabwe zvakafani nekuti mapurize ari kukwira and ari kukwira nenyaya yekuti US dollar rakabviswa. This budget will not address that. Nyaya yemadhokotera ari kuzimba, nyaya yekushayikwa kwemari, nyaya yekwechikafu.
Mumwe muzvina bhizimisi vari nhengo yezanu PF vagilbert Muponda vanoti Vancube vanokwanisa kuvandudza zvinhu. Mutungamiri wezctu vapeter Mutasa vanoti sevashandi havana zvavo chavari kunyanya kutarisira kubva kubhajeti iri.
Hapana chatiri kutarisira kuti chingabuda nekuti hazvigone kuti munhu akatanga dambudziko ratakatarisana naro ave futi iye anofanira kuti aripedze. Hakuna chatichashanduka chatiri kuona chingaita kuti bhajeti iri rive necheringaunza. Upfumi hwenyika huri mumandondo, vari kutungamira hapana chavari kutipa chingaunza confidence.
Tavabvunzawo kuti vakambosumwa here kuti kwaita nhimbe yekuzeya bhajeti racho.
Vagara vasumi vashandi havana basa nesu vashandi, vane zvavanenge vachikoita vachingofutinirira vachiti vari kuconsulta.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanotivo chavari kuda kuti chigadziriswe inyaya yemitengo yoramba ichiita chamuramba mhuru. Ko panyaya yemutero wezvikamu zviviri pazana remadhora vaMurefu vanotipa maonero avo.
Tiri kutarisirawo zvakare kuti pamwe vachaita relief panyaya dzezvetax. Handi kunoziva kuti kune 2% transaction tax iri kutora mari yakawanda chaizvo kubva kumakambani nemaindividuals vanhu vanenge vachitransacta, nekuti hakuna cash yakakwana munyika. Saka vanhu vazhinji vanoseenzesa electronic means. Saka iyoyo tax inobata vanhu vanenge vachiswipa kana kuita ecocash kana kutumira mari nemaelectronic means maRTGS transactions aya. Saka tiri kutarisira kuti dai vakatiitirawo relief ipapo.
Asi vaMuponda vane muonero wakasiyana.
2% kuti iri kuonesera vashandi hatingadaro zvangu inorwadza itax yagara ichirwadza so iwono idzaikoko meeting kuamerica kuti munhu yekana fana kutobhadhira tax. Zimbabwe problem yataita ndeyekuti makambani edu nemabhizinesi akawanda aya tinoti informal, yekuti vanhu vakawanda havachina mabhenki account and havadeclare revenue yavo kana income yavo and havaiti maakaunti avo zvokuti vanobhadhira tax kuzimbabwe. Hazviitiki izvozvo. Chiri kunesa ipapa ndochinobhuriwa kuti government inanga social services yanofanira kuprovide, asingati health, education, roads, infrastructure, mvura, zvinhu izvo zvinokwanisa kufanira kuiswa but mari yacho inobva kupi? Mari inobva kutax. Indangodzi iri kurwadza, asi mukatasa mabhazi ezvitika ari kutenderera Zimbabwe yese yatingati public system transport yadzoka zvakare bhesi inoza pakati kura yanga iriko. Izvozvi yatana isiri kutosainizwa ne 2% tax yatiudzwa nezvayoyoyi.
VaMuponda vati vari kutarisira kuti Vancube vazadzikise chivimbiso chavo chekusimudzira vemabhizimisi. Izvi zvingaitwe sei? Vanotsanangura.
Tini tangavaiti mameasures ekuka capacity industry nekudevelopa yatinoti iyo entrepreneurial infrastructure. Nekuti entrepreneur vanhu vaya vanotanga mabhizinesi vange vaine zvinovasapota zvinoti vakwanise kusimukira kuti kana ini ndatanga bhizinesi rangu nhasi ndinge ndichitawo advisory service, ndinge ndichitawo internet, ndinge ndichitawo ofisi yekushandira.
kunze kwekuparurwa kwebudget nemusi wechina veruzhinji vakamirirawo kuona kuti nhengo dzeMDC dzichabuda here mudare reparamende dzichiratidzira zvakare kusacherechedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo dzinoti vakafarudzwa zveukopokopo. Vamunangagwa vari kutarisirwa kuti vanenge vari mudare iri panenge pachiparurwa budget navanyuve. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.